Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 Gunyana September 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare remakurukota rinotora matanho ekunyevenyutsa mitemo inobata nyaya dzedenda reCOVID-19. MuSouth Africa munobuda imwezve nhando yecoronavirus inonzi yave kupararira muAfrica, Europe nekuAsia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mana ane gumi nevapfumbamwe 4419 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi masere nezviviri zvine mazana manomwe nevashanu 2,582,705. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevasere 1,636,498. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti zvirwere izvi zvisarambe zvichipararira. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezvina zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu 124,773. Vapora munyika vachiita zviuru zana rine gumi nezvitatu zvine makumi mashanu nezvinomwe 113,057. Dare remakurukota rakazivisa nezuro nezvematano ekunyevenyutsa mutemo unobata nyaya dzedenda reCOVID-19. Zvimwe zvakanyevenyutswa mutemo wekuti vanhu vanobva kunyika dzinochirwa kuti dzine utachiwana hwakasimba hunokonzera COVID-19 dzakaita seIndia havachasungirwa kumbogariswa kwavo voga kana kuti quarantine. Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota iri, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakativo mitambo yose yave kubvumidzwa kutanga zvakare kana chete pachiteverwa mutemo unodzivirira kupararira kweCOVID-19. Uye vose vachange vachiita mitambo iyi vanofanirwa kunge vakabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19. Vana vane makore ari pasi pegumi nemana vanenge vachiitawo mitambo vanonzi vanofanirwa kutanga vavhenekwa kuti havana here denda iri. Uyewo vose vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemasere vanokurudzirwa zvakasimba kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Amai Mutsvangwa vakazivisavo kuti dare remakurukota rakabvumidza kuvhurwa zvakare kwedzimba dzemabhaisikopo uye zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu vanenge vagara ndizvo zvichabvunzwa chete. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Tinogamuchira zvikuru kuti hurumende yakutanga kutora matanho yekunyevenutsa marestrictions atanga tinawo eCOVID-19. Nekuda kwekuti Zimbabwe haingangosara iri iyo bedzi bedzi mudunhu rino resadhaki inoramba ichiomesera veruzhinji pamatanho iwawa emarestrictions. Tikuona nyika dzakaita sana Zambia vakatonyevenutsa kare kare. Tikuona nyika dzakaita sana South Africa vakanyevenutsawo zvekare. izo zvinoita kuti vanhu vakwanise kuti vararame nekuriritira mhuri dzavo. Asi chinhu chakakosha tikada kutarisa seivavo vaidzi vanenge vachibva kuIndia, ngapaitwe kuonekwa kuti vacho vari kuuya vaine mavaccination certificates here, uye nekutarisa kuti vane matest results avo anenge ari current aya emaPCR, kuitira kuti tirambewo zvekare tichidzivirira veruzhinji muno muZimbabwe kuti vasarambe vachitapurirwa utachiwana nevanhu vanenge vachibva kunze.
Tiri kuonawo varusike kuti dare remakurukota ranyevenutsawo zvakawanda zvakaita semitambo, mabhaisikopo, kumaart gallery nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Nzvimbo zhinji dzodzo dzanyevenutswa dzakaita semitambo, kumabhaisikopo ikoko nedzimwe nzvimbo zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti maguidelines aya eWHO aya ekutekwa kwemamaski, kugara madaranganwa nekusanitaizwa, zvinhu izvozvo ngazvirambe zvichitevedzerwa zvakanyanyisa. Nekuda kwekuti tikavhurisa tovarayirwa, tinozoita dambudzikowo zvekare rekuti makesis anozoramba achishuta. Izvo zvoita kuti vanhu vakawanda voramba vachizobatwa nechirwere, vanhu vakawanda vozosvika pakuda kupinda muzvipatara, zvipatara zvedu zvokurirwa, uye vamwe vogosvika pakurasikirwa neupenyu. Saka hongu tinogamuchira kuvhurwa kwavaikwai kuri kuitwa, asi ngakuitwe kuine cherechedzo nechenjedzo yekuziva kuti chirwere checovid-19 chichiripo, chirwere checovid-19 chichine njodzi kuruzhinji rweana weZimbabwe.
Tiri kuonawo vari kuti vana vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemasere vari kukurudzirwa zvakanyanya kuti vabayiwe nhomba. Zvii zvamungataurawo padanho irori?
Idanho rakanaka, asi chinhu chikuru ndechekuona kuti idzo nhomba dzacho dzaita kuti dziwanikwe. Tinoziva kuti kune zvimwe zvikoro zvisitomborina mvura, hurumende ngaione kuti zvikoro izvozvo zvawaniswa mvura kuitira kuti vana vechikoro vange vachigezawo maoko. Asi chikuru chatinoda kukurudzira ndechekuti vana vaya vane makore akafanira kuti vange vachibayiwa ngavapiwe mukana wokubayirwa kuzvikoro kwavo. Asi vabereki vavo kana zvichikwanisa ngavasainiswa anonzi maconsent form aya ekuti vabereki vanenge vachibvumidza kuti mwana wangu ngaabayiwe kuchikoro kwaari ikoko, kuitira kuti pasazova nevamwe vana vanoti ini handibayiwe nekuti mubereki wangu akati ndisabayiwe. Saka zvinenge zvakakosha kuti vabereki, sezvo varivo pamutemo, vanofanira kunge vachimiririra vana ivavo, vanopiwa anonzi maconsent form avanosaina. Tinenge tichitarisira kuti mubereki wega wega anga achiwanikwawo achisainawo mafomu iwawo, kuitirawo kubetsera kudzivirira mwana wavo iye, kudzivirirawo vamwe vana nekudzivirira vamwe vese vaanezika achisangana navo kuchikoro kwaanenge ari ikoko.
Mukuru wecommunity working group vaitai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kanemiri weStudio 7. Nyanzvi dzezveutano muSouth Africa dzinoti dzawana imwezve mhando yecoronavirus inopararira nyore uye inoshanda nekukurumidza mumuviri wemunhu. Mhando iyi iyo iri kushedzwa nezita rekuti C.1.2 inonzi yakazivikanwa muna Chivabvu kana kuti Mei gore rino. Mhando iyi inonzi iri kupararira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica, kuEurope, kuAsia nekumwe. Izvo zvokonzera kuti World Health Organization iyambire nyika dzose pamusoro pengozi inogona kukonzerwa nemhando iyi iyo yatoparera matunhu ose muSouth Africa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti pane humbowo hunoratidza kuti nhomba dziripo iko zvino dziri kutadza kubatsira pa-C.1.2 iyi. Tabata Dr. Guni, tikatanga nekuvabvunza kuti pane zvavangatiudza here pamusoro peimwezve mhando iyi yecoronavirus yabuda muSouth Africa?
Vava nemubvunzo vamabvunza wakanaka zvikuru kwazvo, kuti muri kunzwa kuti kuSouth Africa kwawanikwa chimwe chipande zvekare checovid-19. Regedzai ndijekesere vateereri venyu kuti kana tichida kutaura zviro kwazvo ndezvekuti chipande ichi variendi inonzi C.1.2 yakasovhenekwa ikaonekwa munguva yapfuura kubvira mumwedzi waMei gore rino. Asi panguva iyoyo yakaonekwa sekuti ndemamwe mamutations kana kuti mavariants ari kungonyukawo zvawo, asi nekuti iri kuramba ichipararira
Chimbo mirai Dr. Guni, mando itra iyi irukuramba ichipararira kupicha izvo.
Yapararira kuma provinzi ese ku South Africa. Uye yabuda mu South Africa yava kune dzimwe nyika takuiona kune mamwe ma European countries. Yasvikawo kune dzimwe nyika dzemuAfrica kunyanya dzeku Southern Africa. Takiona zvakare yayambukira yava kuAsia. Uye iri kuramba ichipinduka ichiita ma mutations iwayo zvinoreva kuti takuityira.
Variant iyi kana kuti mhando itsva iyi yakazivikanwa nezvayo rini?
Variant iyi yakaandiswa kana kuti iri pamutariko wezvipandi zvakanyorwa ne World Health Organization kuti ma variants of concern.
Zvinoreve kuti variant of concern, Dr. Guni?
Kana ichinzi variant of concern kureva kuti mubatanidzwa wepasi rese World Health Organization uri kuona kuti chipande ichi chinogona kuramba chichipararira uye chiri kuratidza sekuti chiri nyore kutapura uye chinogona kuzonetsa kuti chirambe chichidzivirirwa nenhomba dzatiinadzo munguva iri kuteera. Saka maakuona kuti vana mazvikokota masaindisti edu vari kuramba vachitarisa zvakare kuchiongorora kuti sei chipande icho chesi1 0.2 chiri kuramba chichitenderera chichipararira muSouth Africa uye chakurakidza zvekuti chiri nyore kutapurira imo muSouth Africa zvakare. Saka masaindisti ari kuongorora malaboratory kuti vaone kuti sei chichiramba chichiita mamutations iwayo.
Mhando iyi yakasiyana zvakadini nedzimwe mhando dzecoronavirus dzatava kuziva?
Pande chikumamutations achiri kuita awandisa, ari kuramba achiwanda zvinoreva kuti zvaakutyisa. Nika somuenzaniso ndikada zvakare kuti nditaure kuti rimwe dambudziko guru ratiri kuona nedelta variant risinganyanyi kuzikanwa nevanhu nje zvavo vasinei nezvesainzi ndeyekuti delta variant ndo muchirungu yatinoti double mutant, kana kuti yakasanduka ine zvipande zviviri zviri mukati mayo imo mudelta variant imomo, zvekuti kana yaakupinda pamunhu zvinokonzera kuti ive nyore kubatira pamasels emunhu yokurumidza kupararira muviri wemunhu uye yozonetsa zvakare kuti mishonga yatinayo kana kuti nhomba dzatinadzo dzikurumidze kuidzivirira zvakasimba. Ndo zvatiri kutyira kuti chipande chekusouth Africa ichinonzi C.1.2 tiri kuona sekuti chinenge chaakuda kuenda ikoko kumwe chete nedelta variant. Ndosaka maakuona kuti zvaakutaurwa, asi regai ndipete ndichitaura zvakare kuti chipande ichi hachisi chitsva chatanga kuonekwa nhasi. Chipande chakatoonekwa chikarejiswa mumwedzi waMei gore rino. Saka chipande chagara chiripo, asi zvachaakuita ndozvataakutya nazvo. Ndosaka maakuona kuti zvaakubuda kuruzhinji rwevanhu. Regai ndidzokorere zvakare kuti vanhu vanofanira kuziva kuti mavirus itsika yavo yekuti anoita mamutations. Kana virus yavapo ine one goal kana kuti ine objective imwe chete yekuti irambe ichipararira ichibereka ichiwanda kuti irambe ichirarama. Ndosaka ichiita mamutations. Mamutations aya inenge ichiita kuti ikwanise kupinda mumahost ayo kana kuti muvanhu zvakare zvinyore uye ikwanise kuramba ichipararira isingaurayiwe nedziviriro dzatinenge tiinadzo panguva iyoyo. Tatenda.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo, vacharamwa mabasa kutanga svondo rino. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti kana musi wechishanu ukasvika hurumende isina zvayaita pamusoro pezvichemo zvavo, varayiridzi vachatanga kuramwa mabasa. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti hurumende haisi kuda kuona kuti varayiridzi vari pakaoma sei, vachiti varayiridzi vasvika pakomerwa kwakaipa.
Vazowirirana kuti vambogara kudzimba vachimirira kuti hurumende iwane mainterventions aingaite kusvika musi wechishanu, musi wa3 September, kuti dambudziko rimwe education sector rigadziriswe.
Kana musi wechishanu ukasvika pasina zvaitwa nehurumende, imimi sevarayiridzi pane zvamaronga kuita here?
kana musi wechishanu uchinge wazosvika uye hurumende isina zvayaita, varatidza vasikuzogara kumba chete asi vachaendererawo mberi vachidzokerawo mastreet kunoratidzira kuti vakurumidze kumanikidzira hurumende kuti igadzirise dambudziko riri muedukation sector, nekuti kugara kumba chete kuri kuratidza kuti hakunyanyosunde hurumende kuti igadzirise nyaya dziri kutambudza vanhu muedukation sector, zvaita kuti vana vedu isu varombo vashaye mukana wokudzidza. Saka pachasvika musi wechishanu pachazenge pachionekwa kuti ndaamwe matanho angaitwe mumastreets anoita kuti hurumende ikurumidze kumanikidzika kugadzirisa dambudziko rakasangana needucation sector yedu, toramba tichikumbira kudzorerwa kwe540 US tambirwa nevarayiridzi October 2018 asati asvika, tichichemerawo kuitwa kwezvikwanisiro zvinochengetedza vanhu muzvikoro in the face of COVID-19, tichichemerawo kuve waiver on school fees in the face yekuti masalaries and incomes akaerodwa panguva yatekusana nedenda recovid-19. Tichiti tiite chirurangwe chekuti vana vose vadzoke kuchikoro vane pamuviri vakarohwa nevamwe vese vadzoke kuchikoro pakuvhurwa kwataita kuti tisarasikirwe nevana nyaya yekuwana dzidzo.
Avo vange vari mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vari paRunare kuHarare nestudio 7. Ukuwo mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vanoti sangano ravo riri kupa hurumende kusvika musi wechitatu apo richazotora matanho ekumanikidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavo.
Isu tinofunga kuti hurumende haisi kutirimuka nokuti vana vechikoro vakawanda havasati vavhura, asi tinofunga kuti kubva muvhuro unouya vhiki rinouya hurumende vakaona kuti varayiridzi vakawanda havana mari, vana havana varayiridzi, vachatirimuka. Ndingati kuda takamirira futizve kuti tsamba yedu yakaenda sande ipindure, kuda tafunga kuti havasati vaona mazuva akakwana.
Kana mazuva amapa hurumende akasvika akapfuura pasina chaitwa nehurumende, moita sei vazvo?
Tikasvika neWednesday vhiki rinouya pasina zvatinenge tawana, mazuva anoti Monday, Tuesday neWednesday iyo aratidza kuti varayiridza musi muzvikoro, tichadzokera zvekare kuvarayiridzi tonovabvunza kuti hongu muri kudzimba munoda kuti tidini. Isu tino shanda nokupiwa zvokuita nevarayiridzi. Iko zvino varayiridzi vanofunga kuti kuda hurumende haisati yatirimuka nokuti haisati yanyaya kuona impact yekushayiwa mari kwavarayiridzi.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari paRunare kumasvingo neStudio 7. Tichienda pamepo, mibvunzo yatatumira kumutauriri webazi rezvedzidzo vataungana Ndoro yange isati yapindurwa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union rinoti rinoda kuti rusarura rwevadzidzi vasina kubayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 rupere. Zinasu yakanyora tsamba kugurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Murwira vachiti hapana mutemo unobvumidza izvi muZimbabwe. MuNewsday makare, vagari veWard 14 naKiwa kuUzumba vakumbira rubatsiro kubva kugurukota rezvecherwa kuti hurumende irambidze imwe kambani yekuChina kuchera matombo munzvimbo iyi sezvo vanhu vazhinji vachizorasikirwa nemisha yavo. Zimlife.com rinoti gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondari vaKane Matema vaendeswa kuHarare kubva kuBulawayo mushure mokuwedzera kwekurwara kwavo. VaMatema avo vane makore 44 vanonzi vari kurwara neCOVID-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinodawo kuziva kuti ivo maticha navabereki vanoti kwanzi ivo hurumende yangovhura tisingatagadzira vanadagadzirira chiko kunguva yosonga havatozviti nguva yechikoro here but nedwa kwecovid asi munhu wose dai mwana ari kuchikoro izvezvi nguva yechikoro vakamboita sei pamaticha iwawa kana ivo vabereki vanotendawo zvakapusa kudero mubereki asina kugadzira mari yechikoro ndidhecembe rinoti kana dhecembe kana kuti april oti kana agasti oti yanga inofanira kunge iri holiday saka ndakugadzirawo izvezvi tiri papi vana vasinda magresi vaifanira iye zvakutonyora manyimanyi asi mubereki rudzi unoti hauna kugadzirira mafofu aroda kunyora izvezvi mubereki anoti ana kugadzirira mofanira kuti tiitai chitogwara maticha unoti kwanzi anoti kwanzi ye mari ngaiwedzekwa mari nguva isonga akagara wanga asingati mameting nehurumende yacho vawanga asingati mameting ngavaia kuti mari iwedzeke vozoda kuwedzekwa mari oti chikoro chavhugwa vandazotiwo maticha acho anoita kuti havana vana vanoenda chikorowo full time time maticha vanenge asinawo musoro anenge maticha vanenge mamdc ose maticha
pamusoro estudio 7 ini ndinoda kutaura pamusoro peuyu murume uyu anozviti George Charamba asaita sokuti vana vezimbabwe njiri dzavo hadzina kukwana asatibudza zvokuti kwai maovheti kana kuti masoja havabvumi kuti Chamisa atungamire nyika nokuti zvaita sei isu hatisi kuda kuti Zimbabwe irarame ichingotaura zvechimurenga ka ichitambura vana vachitambura chikoro nezvipatara marodzi akafa zvinhu zvakanyangara muzimbabwe kuti chitwa iyi maovheti haadi kuti kwai Chamisa atonge agone kutaura Charamba
muri nani vamushamarari hani ndinofara anajonga hani ndinofara nitwapo mazibi ndiri kumozambiki aiwa ndafara kuwanda nhamba dzenyu zvizei chazotaura nekuenda kwenguva
uyo muchinda uyo wamavuisa pastudio uyu wekwamharange uyu kana deno zvaibvira maimbopota muchimborega kuvuisa vanhu vakadero panhau dzedu vanotihira nguva iye unofunga sekuti ndiye munhu wani wakadzidza kana kuti wakadiwa namwari zvokuti anogona kusafa nekuda kwechirwere checovid-19 musati torera vanhu vakadero tokumbirawo kuti kana muchitsvaka vanhu vekutaura pastudio motipawo vanhu kwavo ndofunga ndakambohwa umwe waitaura achiti vanhu vakaita sana gakanje vayadeno varega kuuya pastudio nanamubhada todozviziva vanhu ivavo munovafarira zvikuru but isu pastudio 7 vateereri vanhu ivavo handivoni sekuti tinovada isu tsvakai vamwe vanhu vanotaura zvinohwikwa kwete vanhu vanongori nenharo dzisina kana basa
tinoti inini zvakaitirwa mao veterans akasungwa wavo vakaitirwa zvakanaka chaizvo chaizvo nekuti ndiwo aisionyeperana kuti zano yedu ine utongi wejekerere izvizvi wakushungurudzwa navo vamwe wavo vachisungwa zvisina maturo vaisokurudzirana navo ana munangagwaya kuti opposition ikangoda kuratidzira chete mhanyai moisunga mhanyai moivharira asi vanenge vachidawo kuchema vachinyunyuta zvinyunyuto zvavo zvinenge zviri pamweya wavo zvinenge zvichiwatambudza hasi uno ndo waakuitirwa waakushungurudzwa waakuchemei saka ngavarambe vachitsigira zano yavo iyoyo vazokuona kuti vanhu vachasvitswepi
makadii vana mukoma tanonika hwande nana mukoma jevengana nemiri nehanzvadzi dzedu makawandisa tidomaine mazita zvinotonetsa ndingatopedza chitodoma mazita chete asi ndinotenda ndaikumbirawo kudai ameno kapikana kuti tibatsirane studio 7 ndonhepfenyuro manje yezimbabwe manje chokwadi chaicho hakuchina kana chotera ZBC studio 7 basa renyu rakanakisa ende uye munopa nhau dzechokwadi dzinoitika nguva idzodzo chaidzo chaidzo ndokumbirawo ngatiiti studio zimbabwe kana kuti inodarika ZBC inodarika ZBC apa kumbakutendai nezvemunoita zvakanakisa vestudio 7 ndinotenda ndevebangoni ndiri kunoku kukolokwane asi ndave kubhikita muwadi 8 pamukore pakoriap ndinotenda mukoma tanoka wande
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti ndivo mutungamiri weAmerica wapedza hondo yemuAfghanistan. America yakapinda muAfghanistan makore makumi maviri nerimwe apfuura uye pakaita vatungamiri veAmerica vatatu vakabva pachigaro vasina kupedza hondo iyi. VaBiden vanoti America yakanga yakatarisana nezvinhu zviviri, kubuda muAfghanistan kana kuwedzera nekukwiridzira hondo iyi, vachiti vanga vasingadi kuti America ichiva nechekuita nehondo iyi. Vamwezve vanoti mabudiro akaita America muAfghanistan akasiya vazhinji vasina kokupotera, vachiti nyika iyi ichadzokera kune zvayakange iri mazuva ayaitongwa neTaliban iyo yave kutonga zvakare. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaCalvin Manduna kuti vatiudze zvakaipa nezvakanaka pakubuda kweAmerica muAfghanistan.
Kune rimwe divi vamwe vari kufara kuti ndokupera kwehondo nekushandisa mari nekufa kwemauto eAmerica. Vari kuti ngazvive zvapera vabude imwe muAfghanistan. Asi vamwe vari kushungurudzika kuti tabuda tichimhanya, mabudiro ataita anga asina dignity, uye nekubuda kwataita tasiya avo maAfghanistan citizen aibatsira mauto eAmerica. Ndanzwa mambanamba achiti vanhu ivavo vanokwanisa kusvika 60,000 vasara. Saka kune ruzhinji ruri kurwadziwa kuti vanhu ava vachikwanisa kushungurudzwa kana kutourawa vamwe vacho neTaliban nekuti vaibatsira mauto eAmerica nedzimwe nyika dzeNATO. Saka pane nyaya iyoyo. Uye iko kubuda kweAmerica kwabva kwawedzera instability muAfghanistan, especially kune madzimai. Saka madzimai ekuAfghanistan ari kushungurudzika zvikuru kuti mafreedoms avanga vanawo nekodzero nemarights nguva maAmerican paive akatsigira hurumende yekuAfghanistan abva aenda nekuya kweTaliban nekuenda kuita mauto eAmerica. Saka ndikati pane mamixed feelings nekuenda kuita mauto eAmerica.
Sokuona kwenyu vaManduna, chii chamunofunga kuti chichaitika?
KuAfghanistan tatoona kuti Taliban yatora nyika, saka tatarisira kuti vimbiso yavari kupa kuti vashanduka vasiri Taliban yaive kuma1990s vave Taliban inocherechedza kodzero dzevanhu zvichaitika here zveshuwa? Semaandirangu hazviitiki. Taliban haitembeki. Ndoona kunge varingozvitaura kuti vanhu vabude munyika mavo, asi kana vaakunyatsotonga tichanyatsoona vaakuita zvavo zviya zvakudhara zvekushungurudza vanhu.
Zvaibatsira papi deno America yakaramba iri muAfghanistan umu?
Kugara kweAmerica muAfghanistan kwanga kuchibatsira stability and a little bit kuti human rights evanhu vekuAfghanistan anga atisimukirei mbichana, especially mumaurban areas sana Kabul. Asi situation yacho yagara inga isiri sustainable nekuti pabva tichibuda mari yakawanda and constituency yekumba muno muAmerica yanga yakuti masoja ngaabude and mari yatiri kushandisa uko ngazvipere.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare remakurukota rinotora matanho ekunyevenyutsa mitemo inobata nyaya dzedenda recovid-19. MuSouth Africa munobuda imwezve mhando yecoronavirus inonzi yave kupararira muAfrica, Europe nekuAsia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.